Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechipiri kurume 3 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
I think they have lost hope right now. Vanhu vari kungoti ameno Mwari zvavachatiitira pati ndiri kungonamata kuburikidza neapiwu yatanga kupinda nhasi kuti dai Mwari vanga vanzwawo. At least vakapiwa bill pending appeal. Appeal yedu yozoitwa hearing vari panze.
Nengo dzeMDC dzonetsekana nemabatirwa dzinoti akaitwa nyaya yavalast maenga hama nevamwe vavo vari mujeri. Hurumende inoti wese anobva kunyika ine coronavirus ava kusungirwa kuratidza umbo hwekuti haana chirwere ichi. Bato reDemocratic Party remuAmerica roita sarudzo matunhu 14 dzekutsvaga munhu achamirira bato musarudzo yemutungamiri wenyika muna mbudzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reSupreme Court nhasi rati richazotura mutongo waro panguva yarisina kutara pachikumbiro chasvitswa kudare iri nenhengo dzeMDC dzakabatwa nemhosva yekuponda mupurisa mumusha weGlenview muna 2011. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vachisvitsa chikumbiro kudare iri chekuti mutongo wakapiwa vatungamirai madzokere valast maenge hama vafinias natarikwa pamwe namuzvare Yuvhone Musarurwa wekuti vapike makore makumi maviri vari mujeri gweta revasungwa ava amai Beatrice Mutetwa vati dare repamusoro rakakanganisa parakavawana vaine mhosva. Amai Mutetwa vati kunyange hazvo muzvare Musarurwa vakaburitswa mujeri mushure mekunzwirwa tsitsi nemutungamiri wenyika zvakange zvisingakodzere kuti vabatwe nemhosva kubva pekutanga sezvo vati mapurisa akapa ufakazi pakutongwa kwenyaya iyi mudare repamusoro akapa humbo hwakasiyana. Amai Mutetwa vati ufakazi hwemapurisa aya hwakasiyana nezviri mumutongo wavachinembiri Bhunu avo vakatura kuti ufakazi hwese hwakapiwa nemapurisa hwakanga hwakafanana zvairatidza kuti vasungwa ava ndivo vakakonzera kufa kwemupurisa vapetros Mutedza pane rimwe bhawa riri musha weGlenview muno muHarare muna 2011. Amai Mutetwa vati dare repamusoro harina humbo hwarakapiwa nevafakazi hunoratidza kuti chii chaizvo chakaitwa nemumwe nemumwe pavasungwa ava chinoratidza kuti ndivo vakauraya vamutedza. Vati panzvimbo yemabhizimusi apa pakanga paine vanhu vakawanda vaizvifambirawo saka nokudaro zvinoshamisa kuti hapana kana munhuwo zvake akauya kudare kuzopa ufakazi hwekuti akaonawo kana munhu mumwe chete zvake pavasungwa ava achiita mhirizhonga ingave yakakonzera kufa kwavamutedza kunyange hazvo mapurisa akambenga audza dare kuti vasungwa ava pavaikumbira mukana mwekubhadhara mari yechibatiso kuti pane veruzhinji vakawanda vaifanira kuzopa ufakazi hwokuroverera vasungwa. Zvataurwa namai Mutetwa mudare zvatsinhirwa navachausi kwaramba vano verimwe remagweta evasungwa ava.
Tanga tichingoti dare High Court harina kunge ranyatso kwenenzvera nekudonongodza umboo hwakapiwa. Nyaya iyi inyaya yakaitika pakazara vanhu, pakanga paine vanhu vakawanda and neurombo zvikuru kuti kune mupurisa akatemwa akafa. Pari nyaya yedu yanga iri yekuti hazvizikanwe kuti akatemwa nani. Zvinonetsa patemu paitika zvinhu zvakawanda kuti pane vanhu vakawanda vari kumhanya vari kuita zvakawanda kuti muzive kuti chaiye angadai akaita chinhu chakadai ndiani. Saka ndo yanga iri nyaya yedu kuti aiwa dei dare rehaikoti rakanga rakanyatsodonongodza rakanyatso tarisisa nyaedzi ingadai risina kubata vakomana vane mhosva uye nekuendesa kujere for 20 years. Saka tangachingokumbirawo kudarire pamusoro kuti darire rakatonga ku High Court harina kunge ranyatsotarisa zvakanaka, asi imi chitarisaiwo zvakanaka kuti vakomana ava nemusikana uyu vakwanise kuwana nguva vachiwana kusununguka kwavo.
Asi gweta rehurumende panyaya iyi vafungai nyahunzvi vaudza dare kuti hapana chakakanganiswa nemutongi wedare, vachiti mutongi akashandisa mutemo sezvauri, uye humbo hwakasvitswa mudare pakutongwa kwenyaya iyi hunoratidza kuti vasungwa ava ndivo vakakonzeresa kufa kwavamutedza. Vanyahunzvi vati vanhatarikwa kunyange hazvo vainge vasipo pakarohwa vamutedza vakafa, kutakura kwavakaita vamwe vevasungwa vakange votiza panzvimbo yakaparirwa mhosva kunoburitsa pachena kuti vaive nerimwe nevasungwa vakabatwa nemhosva ava. Vanyahunzvi varamba kutaura nestudio 7 vachiti havabvumirwe nemutemo webasa ravo kutaura nevatori venhau. Vatongi vedare resupreme court vatatu vanga vachiti amai Elizabeth Gwaunza, amai Susan Mavhangira pamwe namairita Makarau vati vachazotura mutongo wavo pazuva ravasina kutara. Zvichakadai muzvare Musarurwa avo vauya kuzonzwa nyaya iyi vaudza Studio 7 kuti mwoyo wavo unorwadza pose pavanoenda kunoona vavakange vakasungwa navo kujeri.
Ini ndiri kushungurudzikana kuti inini ndiri panze vamwe vangu vari mukadzi. Chishuviro changu ndechekuona last menga hamana tungamiri vemadzokera vari panze vakasununguka vapiwa freedom yavo, nekuti tichara chokwadi pamberi pamwari hatina mhosva yatakapara ende hatina kana chatinoziva kuburikidza kwerufu rwaPetro Semutedza. Zvinhu zvinoramba zvichindishungurudza kuti pandinoenda kunovavhizitira kujeri vanhu vanenge va I think they have lost hope right now. Vanhu vari kungoti ameno mwari zvavachatiitira pati ndirikungonamata kuburikidza neapiyo yatanga kupinda nhasi kuti dai mwari vanga vanzwawo. At least vakapiwa bill pending appeal. Appeal yedu yozoitwa hearing vari panze, because tirauti munhu wese anga akasununguka achisangana nemhuri yake achirarama nemhuri yake, because taraiko zvinezvi vana vavo havatorine kana maschool fees, madzimai avo ari kutoshayiwa chekudya checho, nokuti ndiwo mabreadwinners ari mukati. Hapana mararamiro ari kuita mhuri dzavo. Koma kwakaita upenyu muZimbabwe, mhuri dzavo dziri kusiririsa dzina kana pekutangira.
Vamaenge hama nevamwe vavo vakatongerwa kuti vagare mujeri kwemakore makumi maviri mushure mekubatwa nemhosva yekuponda vamutedza. Vasungwa ava vakanga vari makumi maviri nevasere, asi vamwe vavo vakawanikwa vasina mhosva. Pakutongwa kwenyaya iyi vasungwa ava vakati vaishungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika, vachiti havanei nekufa kwakaita vamutedza. Padare panga paine utungamiriri weMDC wanga uchisanganisira mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri webato iri amai Linette Karenyikore, mutevedzeri wemunyoro anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaDouglas Monzora, munyoro anoona nezvemitemo mubato iri vaInnocent Gonese nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Hurumende inoti iri kutora matano ese ainokwanisa kudzivirira kuti vanhu vasabatwa neutachiwana hwecoronavirus, uye vanhu vese vanobva kunyika dzine utachiwana uhu vave kusungirwa kuuya nemagwaro anoratidza kuti havana utachiwana. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano wedare makurukota, gurukota rezveutano Dr. Upadhaya Moyo vati vanouya vasina magwaro aya vacharambidzwa kupinda munyika.
Auya asina certificate yekuti ari negative kuti agoonekwa nachiremba kwake kunyika kwaakabva, muhospitari yehurumende yekunyika kwaakabva. Haanongonzi tatenda mauya asima kudzokera zvakare kwamafu. Muzouya kana mani chitupa chakakwana chinorotaridza kuti imi utachiona hwecoronavirus hamuna. Ndiwo mutemo wako iwayo. Tiri kuita izvi kuti tigadzirise kuti tisawana vanhu vanouya necoronavirus munyika yedu muno. Saka tichatoita zvese zvakaoma kuitira kuti tidzinge coronavirus kubva musi.
Kushika musi wa 1 kurume, Zimbabwe yanga yongorora vanhu vanodarika zviuru zvitanhatu vakaonekwa vasina utachiwana wecoronavirus, uye ongororo iyi iri kuramba ichiitwa panhandare dzese dzendege munyika pamwe nedzimwe nzvimbo dzekupinda nadzo munyika. Vamwe vazivisawo kuti pane chizvarwa chekuZimbabwe chaibva kuBahrain nechimwe chekuChina vakaongororwa pachipatara cheWilkins vakawanikwa vasina utachiwana uhu pakupera kwesvondo. Mutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa munyika vaLuke Tamborinyoka vati kunyange hazvo zvakakosha kuti vanhu vane utachiwana vasapinde munyika, hurumende inofanirawo kusimudzira mabasa eutano munyika kuitira kuti ikwanise kuongorora zvirwere zvese.
Asi ndotishamisa ndechekuti iyo hurumende haisi kuda kupa vana chiremba, haisi kuda kusimudzira zvipatara zvedu zvemuno. Chinofanira kuitika ndechekuti tinofanira kukinge tine mamezhas atinoita isu toga munyika kuti tione kuti chirwere chachiuye chikasikopararira munyika medu. Ndachinoitika ndechekuti vamwe vachapinda muno vaya nemacertificates efake, hatina mukana wekugona kutesta zvo. Chinongodikwa ndechekuti isu nyika tinge tine zveutano zvedu zvakakwana zvatinokwanisa kusikotesta tega paairport nepanzvimbo dzedu dzekupinda munyika kuti tione kuti vanhu havana here chirwere chekorona.
Mune imwe nyaya, gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vati majere munyika akazarisa uye hurumende iri kuronga kuburisa vamwe vasungwa mumajeri. Vati pari zvino vari kuronga kuti vasungwa vaburiswa ndevapi. Majere muZimbabwe ane vasungwa zviuru 22, asi iwo akagadzirirwa kuchengeta vasungwa zviuru 19 chete. VaZiyambi vati vanoda kuti majeri asare aine vasungwa zviuru 16. Mune imwe nyaya, vakasanobata chinzvimbo chegurukota remutambo vakazembe kazembe vati hurumende iri kuedza pese painogona napo kugadzirisa nhandare dzeNational Sports Stadium neBaba Fields kuitira kuti Zimbabwe ikwanise kutamba mutambo wayo weCAF neAlgeria munyika. Nhandare idzi dzakanzi neCAF hadzikodzeri kutambirwa mitambo yeCAF sezvo dzisina zvimwe zvinhu zvinodiwa mazuva ano. Vakazembe vati kana vakapedza kugadzirisa National Sports Stadium neBaba Fields vachakumbira CAF kuti mutambo we Zimbabwe na Algeria musi wa 29 kurume utambirwe munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Nengo dzebato reDemocratic Party muAmerica dziri kuda kumirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna Mbudzi gore rino dziri kutatsurana musarudzo yekutsvaga achamirira bato kana kuti primary elections iri kuitwa matunhu 14 emuAmerica nhasi. Nengo ina dziri kupinda musarudzo yekutsvaga achamirira bato rinopikisa iri dzinoti vaJoe Biden, vaBernie Sanders, shoroma vaMike Bloomberg pamwe naamai Elizabeth Warren. VaSanders ndo vari kutungamira zvichitevera sarudzo dzakaitwa mune mamwe matunhu mana anoti New Hampshire, South Carolina, Iowa neNevada. Asi vamwe vanoti vaBiden, avo vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika munguva yavaBarack Obama, vanogona kuvewo nemukana zvichitevera kukunda kwavo musarudzo yekuSouth Carolina svondo rapera. Vamwe vaikwikwidza vanotora Pete Buttigieg naamai Amy Klobuchar vakazivisa nezuro kuti vabuda mumakwikwi aya vachiisa rutsigiro rwavo kuna vaBiden. Danho iri rinonzi nedzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika rinogona kubatsira vaBiden kuwana mavhoti ekuti vakwanise kukunda vaSanders nhasi. Anotarisirwa kukunda musarudzo dzanhasi idzi anonzi anenge ave nemukana mukuru kwazvo wekuzokwikwidzana nevachamirira bato reRepublican Party rinove riri kutonga uye vari mutungamiri wenyika vaDonald Trump. Matunhu ane mavhota akawanda anosanganisira California, Texas, North Carolina neVirginia. mukuziya nezvenyaya iyi tabata sachigaro bebato rezanu PF mudunhu reNorth America vaRegis Vusango Charumbira kuti tinzwewo maonero avo.
Mapanel elections aya ndiri kuona inini kuti tichitarisa mapolls, maexit polls ari kutarisa kuti Bernie Sanders achahwina, achakunda Joe Biden. Fanira kutarisa makuseni mapolls anga achibuda anga achiti vaBiden vanga ari kuma48%, Sanders anga ari over 60%. Saka ndiri kuona vaSanders vachihwina Super Tuesday.
Ndeyapi matunhu amunofunga kuti vaSanders vanohwina? Tichiona kuti vaBiden vakahwina kuSouth Carolina nenyaya yekuti vatema vakawanda variko vainzi ndo vavavhotera.
Ini ndiri kuona vaSanders vachitarisa kuti vachahwina big kuCalifornia, vachahwina big futi kuTexas, I think Texas, and then mamwe masmall small states vari kutarisirwa kuti vachadi vachahwina futi. But uku ndokwandoona kuti vachapula madelegates akawanda nhasi. Saka mamwe handi mahwina take all. Saka ndiri kuona vachikwanisa kuvanidza madelegates akawanda kubva ikoko.
Muri kuonawo sei vaMike Bloomberg?
VaBloomberg handifungi kuti vachahwina, asi chandiri kuona ndechekuti pavakambotaura I think last week vachitaura kuti zvikanzi kana mukasahwina muchaita sei, vakati iwo inini ndichatora mavhoti angu ese ndoisa kumuno ndenichiunofunga kuti ndiye wandokwanisa kupa, havana kutaura kuti vachaisa kuna Biden. Saka naizvozvo ndakaona zviro paCNN manheru vaBiden vakatsoropodza zvisina kunyikururama pamusoro pavaBloomberg. Saka ndiri kuona kuti vaBloomberg sezvo vakati chero munhu mudemokrati anenge abudirira muchamupa mavhoti angu uye ndichamubatsira kukambena nokumupa mari, ndiri kuona sekuti vachaenda kuna vaSanders. Ndomaonera ndichaita, nokuti kutsoropodzwa kwavakaitwa nezero manheru navaBiden vanenge vasiri vanhu vanokwanisa kushanda vese kana kuwirirana.
Ko amai Warren tingaonawo here vaine chavanganhonga-nhonga ipapo?
I think my Warren vanenge kuona kwangu vanenge vazopera, I think vanenge vachaperera paSuper Tuesday. But handisi kuziva kuti vachasapotani, I think vanogona kunge vachambomira kuindosa. Handifungi kuti vachamanyira kuindosa zvakaitwa na Klobuchar nouyu Buttigieg. I think ndiona sekuti vachambomira vakabata endorsement yavo vachida kumboona kuti zvichafamba sei. Asi paSuper Tuesday handisi kuona vachibudirira.
Mataura nyaya yekuti vaButtigieg naamai Klobuchar vakapa rutsigiro rwavo kuna vaBiden, hazvisi zvinosimudzawo here mureza wavo pasarudzo dzanhasi idzi?
Vanhu havasi kutarisa endorsement, vanhu vari kutarisa mutungamiriro wacho unenge achizotungamirira. VaBiden vane zvinhu zvakati o zvavanoonekwa zvisiri kuvakwalifaisa kuti vange vachitungamirira bato reDemocratic Party kuvazhinji vachavhota. Vazhinji vari kuti ivo havasi Obama, ivo ndivaBiden, vanga vari vice waObama. Saka kuti vashandise kuti vanga vari vice munhu akaita basa akapiwa mukombe wekuita basa nevaObama. Saka ini ndiri kuona sekuti vaSanders ndo vachabudirira, even though pachizoitawo kutongwa-tongwa kuchazoitika mupamberi apa. Ndisingazivi kuti ivo vakuru vacho veDemocratic Party vanga overpower mavoters here.
Vanga vari sachigaro veZanu PF mudunhu reNorth America vaRegis Vusango Charumbira vari parunhare kuAlberta kuCanada neStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyira tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe aimbove mushandi anochengetedza zvinhu uye akaisa munhapwa vanhu makumi matatu nezuro pamuzinda wezvitoro zvikuru muguta guru rePhilippine reManila ava muusungwa. Musungwa uyu akatanga apfuura mumwe muchengetedzi apo aipinda pamuzinda weVira Shopping Complex munzvimbo yeSan Juan City iri muManila. Dutu mupengo rine simba rakanyanyisa rarova nhasi guta reNashville mudunhu reTennessee. Pamwe nemunzvimbo dzakakomberedza guta iri ndokuuraya vanhu vanomwe pamwe nekuparadza misha yakawanda. Dutu mupengo iri rinonzi raparadzawo nzvimbo inochengeterwa ndege pamwe nenhandare diki yendege kumawirira kweguta reNashville. Dutu mupengo iri rakatanga kurova guta reCamden iro riri makiromita 150 kumawirira kweNashville ndokuuraya munhu mumwe chete. Banga guru renyika riri kuramba mashoko ekuti riri kudhinda mari muchivande zvinonzi zvatosvora International Monetary Fund IMF. Mashoko aya ari kuuya apo nyanzvi munyadza zveupfumi dzichiti mashoko eIMF ekuti Zimbabwe yatora gwara risiriro panyadza zveupfumi munongedzo wekuti kugadzirisa nyadza zveupfumi kuchatora makore akawanda. Blessing Zuluwe Studio 7 anotipa nyaya iyi.
Banga reIMF rinoti zvakawanda zvainge zvawiriranwa neZimbabwe kuti zvigadziriswe kuti upfumi hwenyika hubve kumawere kwauri hazvisi kuitwa. Semuenzaniso, IMF inoti yainge yakurudzira Zimbabwe kuti ione kuti banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe razvimiririra. Asi hurumende iri kuenderera mberi ichishandisa banga iri kuita zvinhu zvinenge zvisiri mubhajeti yenyika. Nyaya yehuori inonziwo iri kupa kuti zvirongwa zvakaita secommand agriculture zvigume zvanokorwa mari pasina chabuda kuminda. Vaimbova gurukota rezvemari vatenda ibiti vanova zvemutedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vanoti zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka kweIMF paitaurwa nyaya yeZimbabwe.
KuWashington kwamuruku vakuru vebhodhi reIMF rakaburitsa gwaro rinoisa renonzi Article 4 report richitaura nemurume Cornwall. Vanhu vake vanova Reserve Bank iri kuprinda mari and staff monetary program yafa. Vanotaura vanga vari meeting macho vanotaura kuti nyika dzakafanana neFrance neGermany dzaivava dzichiti hatibatsire matsotsari. So kana wavharirwa mukoo neIMF hausina kwokumhanya, kuti World Bank hauende, kuAfrican Development Bank hauende and macommercial bank hauende, because mari yacho ndibhoza hauna chitupa cheIMF chinokupa Bill of Health. Ukaona varume vaakuita zvemagarrison shop, ukaona varume vaakutorera mamasivu sevhu ndari kutambura vachinzi 2.5% yezvinhu zvisina musoro, ukaona varume vaakuita inonzi roller mill committee, hakuna kukoniwa kwakadaro.
Imwewo nyaya yanga ichinetsa isiri mugwaro iri yainge yakabuditswa mubepanhau reFinancial Times iro rakati pane umbowo hwekuti banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rainge richidhindawo mari muchivande richitenga goridhe. Asi vachipindura mubvunzo uyu, Dr. John Mangujka vati ndezvemugotsi matsuro.
Hakuna kana zvadaro. Munhu oda kuti ovhundisa vanhu chete zvemahara kuti vana vhunduke dzokunyepa zviya zvino.
Dr. Mangujka vatiwo Zimbabwe yakazvipira kuti irambe ichishanda neIMF.
Zimbabwe imemba yeIMF neWorld Bank neAGB. Saka kujidzana kweZimbabwe neIMF kugara kuripo, kuti kana kuripo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanotiwo vanowirirana neIMF kuti upfumi hweZimbabwe huchaderera zvakanyanya gore rino.
3% yakataurwa nehurumende iyi haingangonetse kuti tiisvike, nekuti pavanga vachitaura nezve 3% vanga vachitaura kuti vanga vachifungidzira kuti mvura ichakurumidza kunaya, vanga vachifungidzira kuti kuchave nekudyidzana nenyika dzekunze kwenyika, vanga vachifungidzira kuti nyaya yemagetsi ichange yagadziriswa, nyaya yemafuta ichange yagadziriswa. Saka zvinhu zvinenge zvichifamba zvakanaka, upfumi hwenyika hunenge hwagadzikana. Iko zvino tinoziva kuti upfumi hwenyika hauna kugadzikana. Zvimwe zvakangoita manyama amire nerongo zvekuti mitsetse yemafuta yareba zvachose, mafuta ari kutonetsa kuwana.
Zimbabwe iri kutatarikawo kubhadhara zvikwereti zvayo kumabhanga akaita seWorld Bank nemamwe ekunyika dzekumawiririra zvopa kuti kuikweretesa mari kunetse. Kana nyika dzakaita seChina dzinodyidzana neZimbabwe zvakasimba dziri kurambawo kukweretesa hurumende mari. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Sangano reWorld Food Program rinoti gore rino vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe munyika vakatarisana nenzara zvichikonzerwa nekuchinja kuri kuita mamiriro ekunze pamwe nenyaya dzeupfumi dzisina kumira zvakanaka muZimbabwe. Mukuru wesangano reYouth in Agriculture Apex Council vaJohn Muchenje vanoti uori huri kuitwa muchirongwa cheCommand Agriculture ndechimwe chinhu chiri kuita kuti zvinhu zvirambe zvichinetsa muZimbabwe, nyika ichiramba ichitarisana nedambudziko. Mike Hove weStudio 7 aita hurukuro navamuchenje kuti tinzwewo maonero avo panyaya yenzara yakatarisana nenyika.
Nyika yedu gore rino iri mvura yedu yakaita shoko, yakaresivha aya tinoti maeratigrei. So mukaona mvura yachona yainaya zvisina setemu yajairirwa navarimi. Kandi pane nyaya futi yeunderutilization of farm in our country. Ndosaka makaona mukuru wedu wenyika akaita another land audit yekuti land must be redistributed, ichipiwa kuvanhu vari kumashandisa nomasa. Ndo pachinzoti zvive chidiki zvatine simba nepashoni nadzazvo ngavapiwe ivo minda. Samuone tinofunga kuti nyaya yenzara inoita shoma munyika medu.
Tinonzwa sangano reWorld Food Programme vachiti pane mukana wekuti supply irimo munyika yechibage kana kuti yatinoti nechirungu corn inokwanisa kupera kwekutanga kwegore rino. Tipewo maondo renyu pamusoro pemaondo ava.
Ivapo ndinowira navo bhoti mukatarisa nyika yedu iri kuimporta about 110,000 tons of maize every month. Tinovachinja tichitatarisiri because Zimbabwe yaimbori breadbasket of Africa. Vaiona zvichava kupima Chibagwe, wheat and everything. Minda yedu haisanisana nemazvo. Pari kuitwa land audit up, ngapapiwe vanhu vane shungu nekurima, vanoziva kurima kwacho.
Tichitarisa mamiriro akaita upfumi hwenyika, mungati ichi ndechimwewo here chinhu chiri kuita kuti nyaya iyi yenzara iendere mberi chinetsa?
Economy, yes, it might contribute a bit, but not that much, because the government, in a program, I repeat, commands agriculture. They could have inputs at my farmers. Then to present your input scheme, you know, part over 1.8 million in my household, which means in terms of my farmers, I would pay one quantity with my shandies. But much of our garden in the edu, I was going to shandies and no man. So then secondly, also near the corruption, the example, I should go down. But if I could tell my input, they command my changes. Input, they couldn't miss, I could change it.
Nyaya iyi inogadziriswa sei? Imi vechidiki, pane zvamakatarisira kuita here kugadzirisa nyaya iyi muchizobatsira mhuri yeZimbabwe?
Isu sevechidiki sebato redu youth in agriculture tiri kutaura nehurumende kuti tauya land audit minda ngaipwe vanhu vechidiki. Then tapinda ipapo haritongoda minda chese, tinoda kuti produce. So tiri kuitana magroups, maclusters yekuti ava vanorima zvakati, ava vanorima zvakati, ava vanorima zvakati. Tobhoora kuti nyika yedu ingade mametric tons mangani kuti isevaive for years. Hatikwanisi here kuzviita isusu internally. Tinongedza futi hurumende yedu because a farmer asina irrigation anodependa nemvura yedenga is very successful farmer. We've engaged the government kuti vatiite irrigation facilities.
Vanga vari vaJohn Muchenje vanove mukuru wesangano reYouth in Agriculture Apex Council vachitaura vari parunare vari muHarare naMike Hove weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei, tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika.
Yes, how are you?
I'm good. Ndiri mukoma Godfrey.
Yes, ndiri mukoma Godfrey.
Ehe, makadiko makanyora nezuro mukuti ndiri kuno kuChitown. Tiudzeiwo kuti kwakamira sei pari zvino tayanzwa kuti kwakambenge kuine mhirizhonga zvakamira sei?
Nezvino kwakaumuko. Hakuna so far zvino hakuna mwedzi yatomboitika. Izvi nhasi chacho hanamwedzi yandandawo.
Munoona sei nyaya iyi yemhirizhonga?
Mhirizhonga chaichaikwa haitorina kutombobhura yatombonaka. Mhirizhonga haina kubhura yanaka. Maonero angu andofungawo inini ka. Mutoona kunge kuti vanhu kana vafunga kuita zvinonzi demonstration iyaya, vanofanira kuita a proper demonstration. Kune tumademonstration tekuti pane pane vanhu 10, pane vanhu 20, anopedza kuita kunge mahungu. Vanofanira kunyatsoronga zvinhu zvavo chaizvo chaizvo. Demonstration inoita chi? Demonstration. Because izvi zvinhu zvakaitika senge zvakaitika masaini izvi, zvinotokonzera kuti pati yemdc itove nguva nevanhu. Because vanhu vakapedzera kupindura muDzimba Dot vachirohwa. Vozofanira 10. 15 anga vara road vamotanzwa vakatema mupurisa.
Imimi kwamuri ikoko mapurisa akauya here achikuvhunzurudza?
Vakatopinda maraini vachitorova vanhu dotodo.
Vachiti chii?
Hadizi mutauri yadzo kana makaona maimages emusi Saturday paiita kunge pari kutsva. Area iyo yaita kunge vari kupiswa matai. Vanhu vese kumaraini papo vakapindirwa vachitorohwa. Siku vakatorohwa masikati.
Imimi muri kuzvigona sei? Muri kubata mabasa api iko kwamuri kuchitungwiza?
Chingori chiimbizinesi chakutongoita zvesobvatai tiwane mari because basa unorowana kupi. Ende ukamirira kuti zvinhu zvanzi nyika yacho kuti chichazonaka icha inonaka rini since 2000 chingoneteka chete. So end after 2 years chatojaira povhati yacho. Isusu tinoita nonzi brick molding, totengesa mabrick. Ndo zvinhu zvinototara nyika izvozvo kutengesa ma bricks so to supply aba ma customers kuti akanyowa ndama diasporans akaita kunge semi ndokunonyanya dzama customers kuti tengesa ma bricks kuti tengesa online vakawapa vari kunze kwenyika ndovaroda kuvaka kuZimbabwe vanhu ndotaura mizezi kunyanya South Africa nana America Australia out ndokutoona ma clients edu akatowa.
Musakangano achirongwa cheThe Connection na 8pm apo tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyaya dzekurima. Anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Standikile Mhlanga.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.